Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 30 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise uwandu hwemadzimai munyika kutsvagira bato ravo rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa mazita evanhu vana magwaro akatambirwa nenomination court. Murwere wekutanga kuvhurwa mwoyo pachipatara cheparenyatwa mushure memakore mashanu anoti aive aine kutya kukuru kuti anogona kufa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira boka remadzimai ebato ravo reWomen's League kuti vashandise uwandu hwavo hwemadzimai munyika mukutsvagira bato ravo rutsigiro kuitira kuti rikunde musarudzo dzemuna Nyamavhuvhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weWomen's League yebato ravo vamunangagwa vati madzimai ndo akawanda uye bato rega rega rinokwanisa kubudirira chete kana rikatsigirwa nemadzimai vati madzimai anofanira kushandisa uwandu hwavo kutsvagira bato rutsigiro kuti rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
As members of the Women's League, I call upon you to take advantage.
Ini nemadzimai ndinokumbira kuti mushandise kuwanda kwenyu kuti mutsvagire bato rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
Vakurudzirawo kuti madzimai avhotere bato ravo kuitira kuti achengetedze nhaka yavo vachiti Zanu PF inovimba navo.
Tongi kana ita kutonga zvine simba zvine nguva yakareba tsvigirwa namadzimai nyika yeruzimu.
Mutungamiri weZanu PF vashandisawo musangano wanhasi kukorokotedza nhengo dzebato ravo dzechidzimai dzakabudirira kunyoresa kuti dzikwikwidze musarudzo. Musangano wanhasi unouya apo bato rezano PF rakakwira kudare nezuro nechikumbiro chekuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC irambidze nhengo 15 dzebato rinopikisa RCCC kuBulawayo kupinda musarudzo nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dzafo masikati dzaive dzakatarwa dzadarika. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvemutemo mubato iri vaPatrick Chinamasa vanoti ZEKI yakatyora mutemo nekutambira magwaro enhengo dzeCCC uye nhengo idzi hadzifaniri kukukwidza musarudzo. Izvi zvinoitika apo mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari kuti bato ravo harisi kufara kuti pane vamwe vanhu vakaita chitsotsi nekuendesa magwaro avo kuZEC vasina mvumo kubva kubato iri.
Chatakangoona ndechekuti kune vakafojera mazita nemasignature nelogo yedu pane zvatakaona so far zvinenge zvakaitwa nefas asi nyaya dzacho dziri kumapurisa nekumagwesa edu.
Pane mamwewo mapato asiri kufara nemafambisirwo akaitwa basa nematare aitambira mazita enomination courts pamwe neZEC anosanganisira MDCT akatokwirawo kudare reElectoral Court. Zvichakadai, Zeki yaburitsa gwaro remazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination courts kuti vakwipidze musarudzo dzegore rino. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti Zeki haigoni kuburitsa mazita kumatunhu ane nyaya dziri kumatare. Asi vamwe vakaita senyanzvi munyaya dzemutemo vaBrian Crozier vanoti Zeki inogona kuburitsa gwaro iri yozorisandura zvichienderana nezvinenge zvazobuda mumatare. Izvi zvatsigirwa nenyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love More Maduku.
Asi kana vamabudisa semamirira atakaita pano, kana dare rikazotonga kuti apo pamakanyora zvakati bvisai munyoreri zvakati, apo pamakanyora zvakati wedzerai zvakati, vanenge vachiita mutemo unobvumidza izvozvo nerule of law, matare ari pamusoro anokwanisa kuchinja.
Vaendera mberi vachiti magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers ndiwo asingakwanise kudhindwa nyaya dziri kumatare dzisati dzapera. Sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI zvakare vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kuwanda kwenyaya dziri kumatare kunoratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kunomination court.
Saka takatarisa matambudziko iwawo anoratidza kuti pakaitika nomination court panga pasina gadziro yakakwana yekuti vanhu vakwanise kuita basa iroro.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato rinopikisana Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera nhengo dzebato riri kutonga rezano PF mhosva yekuparadza zvibhorani zvakachereswa nenhengo yaro iri kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuBikita East, richiti zano PF yakapika kuti mudunhu umu hamudivi vanoita zvirongwa zvebudiriro vasiri mubato rinotonga kusvika sarudzo dzegore rino dzapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo ZCCC dzataura neStudio 7 kuBikita East dzinoti vatsigiri vebato reZANPF vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANPF vakotikomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vaBoniface Mudzingwa. Vakafana kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo muBikita muCCC vaJohn Mpanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvi izvo zvaifanira kuiswa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe.
Vana kuti gomba vari kudestroya mabhos akadrilwa navamuzingwa. Izvi zvinoratidza kuti maelection atiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo.
Vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari murwendo kuenda kuZambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa muBikita East zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF. Vari kumirira sakanzura weCCC muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanabio Mucheva vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwaChivaka.
Takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko yekutomwa kuvillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani.
Vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo. Asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuita zvisina maturo.
I think one of them appeared in my book that I did not turn it with. So now I can do it all on myself from the bosom to get a bus as I got from the city and send out to the agents of now to get a bus.
The battle is the Pusivati, Vangava Satva, Mangara Nyekuma Purisa, Asantas Rango Mangaram Guapu Inotevera. Mirishoga is the Matanga Renika to the Masingo, Irkukira Zua Nezua, Nezuro, Zimengo Natu, the Chiz Mai, the battle no Pikisa Iri, Zagao just to Joseph Verkuti, Zagatizamisha Musulamokumisa Kurawa. Nenengo dzebato reZANPF neyeya kuti dzakasarudza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi. Mune imwewo nyaya, vakiritswa pamutonhori Rhodzi vanga vatarisira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGutu West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu. Vamutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge vara vachavidza kuvidza musarudzo dzebato rezanpf dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vajohn paradza kuti vamirire zanpf mutauriri wemhuri yekwarodzi vaaron mutonhorirodzi vati varasikirwa zvikuru nekushaya kwemunin'ina wavo uye vanoti mhuri yavo inofungira kuti njodzi iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika
moto yaya mutonhori nenguva dzokuma 7 o'clock madeko inenge yakadzvinyirigwa here kana kudzvanyudzigwa kuti ibude mumugwagwa asi zvoita sokuti moto yachona yaita sokuti yaiovhateka ndiyo inofanira kuva yakamupushira kuti anopinda mubridge
vati vamutonhori vanotarisirwa kuradzikwa musi wesvondo kupurazire mhuri yavo kumvuma ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Murwere wekutanga wechirwere chemwoyo wekuvhuyiwa pachipatara cheparirenyatwa mukati memakore mashanu anoti ari kufara kuti mupenyu sezvo aitya zvikuru kuti anogona kungofa sezvo zvekuvhiyiwa mwoyo izvi zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018 Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mozare Blessing Bonda vane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa vataura izvi vari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa uko vati vari kupora zvakanaka Mozare Bonda avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10 vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva havachina marwadzo avari kunzwa chipatara cheparirenyatwa group of hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura namuzvare bonda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparirenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechifuva kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon dr simukai machawira vaudza vatori venhau kuti murwere wavo ari kupora zvakanaka vakati naivowo vaive nekakutya sezvo paive pava nenguva vasina kumbovhiya munhu zvekugadzira mwoyo munyika
tinofara kukuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka uyu semurwere wedu wekutanga sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kataivowo nako
parirenyatwa pari zvino yavhiya mwoyo yevanhukadzi vaviri wepiri wacho akavhiyiwa nezuro dr muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatora maawa matanhatu pana Zvare bonda murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma
tingati zvakatora nguva yakareba kudai nenzira yokuti tatiri timu yaichaita operation tekutanga mushure memakore mashanu saka vanhu mune muchiita kakudyidzana zvinei zvichida kuti munyatsonzwanana pamunei muchiita operation tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu zvichiratidza kuti timu yava kudii iri kubatana ende zvinhu zvaakuita
vatiwo kuti bvupa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu vawedzerawo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva
sevanhu vachiri kutanga tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvondo asi tee tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera tiri kutarisira kuti tosvika pa2 svika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tinee tichingoita maoperations every day
mukurarisa varwere dr shield kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa muzvare bonda
taiziva kuti mwoyo wake une problem taifanira kutora maprecautions ekumake sure kuti patiri kumukotsirisa taiitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake
nyanzvi mune zveutano dr henry madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo
tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open heart surgery kuitwawo mazuva ano muno muzimbabwe rinobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika
munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokusheya mari dzekubuda kunorapwa kunze kwenyika chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pe600 ne400 vari kuda kuvhiyiwa mwoyo asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
tamuchoko kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro soro muAmerica reSupreme Court nezuro rakabvisa mutemo unotarisa boka, rudzi kana kuti munhu anobvepi kuti akwanise kupinda muzvikoro zvepamusoro soro richiti nzira iyi haifanirwe kushandiswa kuti munhu apinde kumakoreji nekumayunivhesiti. Asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvikuru mutongo uyu vachiti vanopokana nawo zvakanyanya uye vakakurudzira zvikoro zvepamusoro soro kuti zvisaone sekunge mutongo uyu ndiwo magumo ezvose. Varimi vegorosi yemuchando vanonzi vakakundikana kurima mahekitari zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares avainge vakatarisirwa kurima gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vakazivisa muchinyorwa chavakabudisa nechipiri kuti varimi vakakwanisa kurima zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% zvemahektare zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares zvavainge vakatarisirwa kurima gore rino vachikwira kubva pamahektare zviuru makumi masere kana kuti 80,000 hectares akadyarwa gore rapera. Dr. Basera havana kuzivisa kuti sei varimi vakatadza kurima ndima iyi. Dunhu reMashonaland West iro rinosimbotungamira makore ose adarika rakazivisawo kuti rakatadza kusvika mahektare zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 hectares zvayainge yakatarisirwa. Mudhumeni mukuru mudunhu iri amai Sara Ndoro vanoti kwakanga kwarimwa mahektare zviuru makumi maviri nezvitanhatu kana kuti 26,000 hectares kusvika musi wa 15 Chikumi pakapera nguva yekurima gorosi. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obeti Jiri vanoyambira varimi kuti hazvichayamura kudyara gorosi nguva ino sezvo risasvike. Vamwe varimi vanoti vakatadza kurima ndima dzavaida nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kunonoka kuwana zvikwanisiro, kusawana magetsi paanenge achidiwa kuti vadiridzire gorosi pamwe nekunonoka kukohwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage muminda yavanozodyara gorosi. Mumwe akanonoka kupiwa zvikwanisiro nebhanga reAFC ndiva Bright Ndevere vanorima vari kubhange. VanDevere vanoti vakazowana fotireza masvondo matatu nguva yekudyara gorosi yatanga. Mumwewo akanonoka kudyara nekuda kwemagetsi anga asipo zvichinzi mapango anodonha ndiva Nison Mafuta vanorima vari kumazoe mudunhu reMashonaland Central. VaMafuta vanoti gorosi rinoda kuwaniswa mvura kwemaawa masere pazuva kana risati rabuda richiri pasi.
Ndoita wazi naitango rezvo amwa raunda tiri kupinda naye tabuda tiri mapeto neraundi rinoita wazi yadzoka futi tiri minus atobisa 2 hours.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiweti jiti vanoti varimi vakawanda vakaita dambudziko rekunonoka kuwana zvikwanisiro.
Kunonoka kuwana zvishandiso ndizvo zvakaita kuti wheat iwedzerwe panguva yekudyarwa kusvika musi wa 15 June.
Mumwe murimi ane mukurumbira wekurima mudunhu reMashonaland West vatinashe Ziki vanoti dambudziko remagetsi riri kuramba richinetsa uye zvave kunzi mawaya anofambisa magetsi ndiwo ari kudambuka.
Mafuzi manje
matanda rudo na rutsane moto so
Vaziki wanoti varimi vanogona kuramba vari padambudziko rekushaya magetsi iwo achinzi avepo nguva dzose. Hatina kunzwa divi rezesa sezvo mutauriri wekambani iyi Dr. George Manyaya vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi zesa yakavimbisa kuwanisa varimi vegorosi nyika yose 120 megawatts dzemagetsi asingadzimwe dzimwe kana kuti load shedding izo dzinonzi dzinokwanira varimi kubva gorosi richidyarwa kusvika parinochekwa kubva muminda. Bazi rezvekurima riri kutarisira mametric ton zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kudarika gore rapera pakakohwewa gorosi mametric ton zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 375,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti nhamo yedzinhandare muHarare yave kuzopera kutanga svondo rinouya apo vari kuvhura nhandare yeRufaro Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamafume vanoti zvese zvakakosha zvakafarira kuitwa paRufaro Stadium zvaitwa zvekuti nhandare iyi yasara mazuva mashoma shoma chete kuti nhabvu itange kutambirwamo.
Tapedza kuisa pitch magetsi adzoka after 4 years je crema changing rooms aitwa extended taisa plumbing ichange yapera within the next 5 days tinotarisira kuti bora rinovharange rava kutambwa tapedza plumbing.
Vanoti tarisiro yavo nemafambiro ari kuita zvinhu ndeyekuti kutanga kwevhiki rinotevera zvikwata zvemPSL zvinge zvave kushandisa nhandare ine mukurumbira iyi. Kovhurwa kwave kuitwa Rufaro kwauya panguva yakanaka sezvo zvikwata zvese zvemuHarare nezvimwe zvisina nhandare dzakakodzera zvange zvomanikidzwa kutambira kumamwe maguta sezvo National Sports Stadium yambovharwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Hurumende iri kutatarika kugadzirisa zviri kudiwa kusanganisira mvura nezvimbuzi. Chikwata cheDynamos chave kushandisa Butter Stadium kugweru neBarber Field Stadium kubulawayo. Asi mukuru wekumahofisi avo vaJonathan Mashingaidze vanoti izvi ndezvechinguvana vakamirira Rufaro Stadium. Black Rhinos yave kushandisa Butter Stadium. Caps United neCranbourne Bullets dzave kushandisa Barber Fields. Herentals yave kumandava Stadium. Asi mtevedzeri wasachigaro weSimba Bora vaCharles Nyatsine vanoti ivo vakasarudza Baobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi.
Tikataurawo neShisha Butter Stadium kugweru kuti tigone kuzowana inonzi pachirungu second option yekuti tigone kushandisa Butter Stadium tikasvika zvakare pakuwirira nawo.
Asi ZPC Kariba iyo yaishandisawo zvekare National Sports Stadium yaita rombo rakanaka mushure mekuonekwa kunzi nhandare yavo yeNyambunga Stadium yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Dzimwe nhandare dzakaita sewadzanai kuShamba Sakuba kwaMutare neAscot kugweru dziri kugadziriswa kuti dzizorerutsa nhamo yedzinhandare iyi. Mutauriri weguta regweru Muzvare Vimbai Chingwata Mutse vanoti vari kugadzirisa nhandare iyi kuti veruzhinji vafare.
Tisekanzuri yegweru tiri kugadzirisa zvakanakawo Asco Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Makundano ePremier Soccer League ari kudzoka kutanga mangwana mushure mekumbomiswa kwemasvondo maviri nekuda kwedambudziko renhandare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chema gitara chosondo rino sine hurukure nemuimbi wemusambo wegospel akambotora zororo mukutikisa mimanzi asi iko zvino adzoka zvakare nenziyo itsva amai shingisa isuluma. Amai Suluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei chikamu chekutanga chehurukuro yavaita naIvan Tsininga weStudio 7.
Gende tangire pa album endot kuti ndinotaura kuti album number 8 chienda kuchikoro ndakandiri ku America Louisiana ndaka release album inonzi ndewake ndaka release wo asina kuti ndabva ku Zimbabwe saka vamwana yiziva vamwe havaizivi asi ndakanga tiri album number 8 ndakanga kuti 2012 kuna masonga vanacho kana vava na album anawanda kana masonga zvinenge kutokanganwa
basa rato rimwe basa
inotori basa pirate yangu yanyanyisa saka kanga takusvika kuita ma CD sango kuti aha no katimbotsvaga ino nzira yekuita sei yekuita kuti vanhu vasatiiri tsvimbo dzedu zvatinoti
madhizako mazuva ano guys
ndozvako mazuva ano saka takabva tatotanga kutoti aha ma CD ngatimbosiya nipasi.
Jambirira.
Jambiraiton.
Vakakunzwai 2008 yamuri kutaura izvi. Nevari kukunzwai nhasi mazera asiyana. Imi yenyu yachinja zvipapi kubva kumakare uku kusvika pari nhasi.
Ndingada kutotunza kuvani nevanoteerera kuti yachinja here. Ndoda kuti ndotori shunga dzangu ndotoziva kuti ini vachandiri nandifunga kuti ndachinja. Ndinokuchinja kuchinja ndoda kuti ndinokwanisa kuchinja nematurity. But iko zvinoiza already doubled that age. Nande 25 kusvika mamwe mashifi. Saka ndinoona kuti achinja kumaturity inoraiti nditomuka maturity nekuyeyenzwa rinenge rachinja rinoti hadzati hataiti seize musikana mudikira zimbabwe mutume mukuru ndoenda kundiochinji asi iwai vanhu vateereri ndovangandondiudza kuti chenji mubvunzo ndovangandokwanisa kutsanangura kana kupindura mubvunzo iwowo.
Pane nyaya inogara ichindibata. Tine vakawanda vatakarasikirwa navo nenyaya dzekuzonzi vakange vakuita zvemadrugs, vakange vakuita vanga vama addicts alcohol nezvimwe zvakawanda wanda. Imi makanzvengana sei nematambudziko akadai kusvika nhasi?
Iya isaitoto zvokutonzwa chitoroshamisika ende matsara nyaya ndishamisa nekuti musoro manheru ndichiita mana mato nevana vangu ndaitomuaudza ndichikuti ndichandisozobudisa sere munhu acho ndichikuti uyu mukomana uyu toa murume mukuru kuti aitouya kuchechi kwedu asi akazobekesa kuya ndoda kuti panga achiimba gospel akanga akuita zvemadrugs vavo vari kuimba zvavo asi nekuti vari kuita zvokurara usiku hwese vachimba vachibedzwa kumagigs anga angangudzi magigs mazuva acho ee saka kuti ndakazotanga kuzomukuti kunotonwa madrugs mai kuti vanhu vafanirze kuramba vane simba rekuimba usiku hwese ndoda takazotanga kuzonzwaone zvina Whitney Houston kuti ndozvaneta nemamwe masecular musicians nezvematauro izvozvo kuti kana vana londo yaita kangonzwawo kuti tikaita maconcerti nawo tichiri vadikiwo mazuva chaya kumabackground taingo kuti vanenge vachitomwa doro vanenge vachitoinini taitoshandisa kuti vakimba gospel vanomwa doro kuti vari kuzvini kumaketini saka tichaitotishamizawo moti aiti kana taimba kaatokuda nemusodzo utofunga kuti hashuwasva munhu ari kutokomborerwa iyo inenge ti
manga muchinzwa kamba kanonzi fara zvakadaro kakamboitwa mukurumbira muhurukuru yaitwa naIvan Tsininga weStudio 7 naamai Shingisai Suluma vari parunhare kuCanada. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chechipiri chehurukuro iyi. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wezano PF wari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vanokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise uwandu hwemadzimai munyika kutsvagira zano PF rutsigiro. Zeki inoburitsa mazita evanhu vakabudirira kunge vachinyoresa nenomination court. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwina Praxidus Jeremiah.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 30 Nhlangula 2023 nguPraxidus Jeremiah.
All members of the Women's League must continue to mobilize and drum up support for more and more votes for our colossal revolutionary party.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abohlangothi lwabesifazane kuZANU-PF olo Women's League ukuba bakhankasele bathole usekelo kukhetho lwalonyaka.
3-4 years singaniki public assistant. Even more public loans have got to the people. What do I? That is what I would have done. Job I want to see is the most thing. That is the suffer of my settlement. See, I've been saying to the women.
Abakhubazekileyo bakhala ngokuthi babhekane lenhlupho eziphethwe kabili nxa kuqhathaniswa lalabo abangakhubazekanga. Umoyo inkosikazi Zodwa Dabengwa obhubhele eNgilandi kumaviki amabili adluleyo ukhangelelwe ukulethwa ekhaya eZimbabwe ngolwesine weviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abohlangothi lwabesifazane kuZANU-PF ole Women's League ukuba naba kankasele ngobuningi babo bathole usekelo kukhetho lwalonyaka ukuze banqobe ngoba belinani eliphezulu elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wabesifazane bezANU-PF owe Women's League National Assembly, uMnangagwa uthe ibandla lakhe liyaqhubeka lidinga usekelo kubo mama elizweni lonke ngoba kungela ngenye indlela ibandla lakhe elingaphumelela ngayo kungela sizo oluvela kubo mama.
All members of the Women's League must continue to mobilize.
Omama bonke abogatsha le-Women's League bakhuthazwa ukuba baqhubeke bedingela usekelo ibandla lethu lokuba basekele inkululeko yethu lezibuso esilayo namhlanje.
UMnangagwa uthethe ithuba leli ukwenzela amhlophe abazamela ibandla leli esithi ukumele bakhankase ngamandla ukuze banqobe ukhetho. I-ZANU-PF ithi iza kwenza isicelo emthethwandaba sokuba abafuna ukuncintisa ezikhundleni zedayela ephalamende abe-TCC abalitshumi lanhlanu koBulawayo bengavunyelwa ukuncintisa baphuza ukuhambisa amabizo abo edale le-nomination court lisithi bafika edale sokwedlule ihola lesine emini yantambama njengalokho okusemthethweni. Kodwa abe-CCC bona bathi lokhu kuveza sobala ukuba i-ZANU-PF iyesaba ukumisana nebandla leli kukhetho. Lokhu kuthiwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Mafa.
Iqiniso ikuthi izanu siphelelwe ngumphako konke kukhulumayo lokhu ngamanga akusoze vele kwenzeke. Umthetho ucacile ukuthi umuntu uyangenisa amaphepha ako ngo-4 o'clock. Uma sowangenisile ngo-4 o'clock u-presiding officer uzabe lokhu elibiza kuze kufike isikhathi leso okulungiswa khona. Engaze efice ngenye okunye okungalunganga uyalungisa ngoba amaphepha sengenile. Njengoba esithi kwaze kwafika mhlaka 22 ayisiyo ndaba yethu, yibo ababengala staff.
ukunje uZulu lokhu emelele ngamehlo abomvu uluhlu lwamabizo alabo abazancinisa ukhetho ukuba ethulwe ngabe commission elawula izokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Omunye walabo abazancintisa imele ibandla leDAZ umnumzana kulakwashe Zulu uthi uselindele ukuba amabizo aphume.
Ngikhangelele ukuthi igama lami liphume khonapho ezeki nxa sebegazethile, ngoba akusela ngenye indlela, ngoba yonke into eyayimele siyenze sayiyenza ngendlela efaneleyo. So kumele sincintise kathesi sibekwazi ukuthi ukhetho lwethu luyaphuma lunjani.
Izeki bekumele ethule lolu luhlu lwamabizo alabo abazancintisa kukhetho lwalo nyaka namhlanje lingakapheli ilanga lanamhlanje phakathi kwamabili ngo-12 AM ukuthi indawo zokuvotela zizaqala ukwaziswa uZulu ngeviki ezayo. EleZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga amakhansila, amalungu edale lephalamende kanye nomongameli welizwe mhla ka-23 Ncwabakazi. Ngimele isithu 7 niseHarare, ngimlozolozi Ndlovu.
Abakhubazekileyo bakhala ngokuthi babhekane lenhlupho eziphethwe kabili nxa kuqhathaniswa lalabo abangakhubazekanga. Ngakwelinye icele uhulumende uthi yena uyazama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa impilo zabo. Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele emkhosini ombukiso weZimbabwe National Disability Expo okhujelwe enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda kusukela ngolwesithathu wagqitshwa lamhla. Umnumzana Peter Zulu Nsimbi Village okhubazeka esandleni uthi sesiside isikhathi bengatholi uncedo oluvela kuhulumende.
Three is four years singani-public assistant sisihlali, kodwa ama-forms ethu anjani kuthiwa kuzabuya. Even ama-public loans akuthiwa sizaphiwa, kodwa hhayi kathesi akulalutho esi njengoba libona ukuthi isimo sinje. Kathesi safaka kuma-settlement, siyabaniseka into zokulimisa.
Umnumzana Sanders Msaka wenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association uthi iningi labo liyafa ngenxa yokuswela amafutha okugcoba emzimbeni.
Ijwabu leli lithwalise nzima kakhulu abantu abale-albinism, ngoba ijwabu liyatsha. Ijwabu lingatsha libangela okuthiwa yi-skin cancer, libangela izilonda eziningi. Izilonda zona ziyana zingaba ziningi ezenza ukuthi umuntu etshelelanga, ziyabangela okuthiwa yi-skin cancer. Yona le i-skin cancer oyiwo umkhuhlane obulala abantu abale-albinism.
Umnumzana Msomi Mlilo olilunga leZimbabwe Visual Impaired Teachers Union uthi kuyadinga ukuthi bathole imitshina kulezi nsuku lapho befundisa ukuze abangaboniyo labo bafinyelele ilungelo labo lezemfundo.
Sikhuluma ngamakhompyutha, sikhulume ngama-projector, sikhulume ngama-smartphone, sikhulume ngama-braille paper, sikhulume ngemitshina yokusebenzisa ukubhalela i-braille ukuze sifundise abantwana kuhle. Amabhuku atholakale ngoba amabhuku aweko.
Emazwini akhethulwe ngumphathi ntambo obona ngezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima, umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubela phambili elwisa ukuthi abakhubazekileyo bathole amathuba alingana layo wonke umuntu elizweni.
Persons with disability are first and foremost.
Okokuqala, abantu abakhubazekileyo ngabantu labo njengathi, njalo kumele bahlonitshwe baphakanyiswe. Uhulumende wami uzanika amathuba afanayo kubo bonke abakhubazekileyo kwinhlelo zentuthuko lapho sisakha ilizwe lethu ndawonye.
Umnumzana Raymond Makutugudu ongumanjinela njengomqeqeshi esizinda Vocational Training Center koBulawayo uthi umbukiso lo we-National Disability Expo unikeza abakhubazekileyo ithuba lokuthi babukise iziphiwo zabo.
Thina lokhu kuyasijabulisa kakhulu. Lokhu kuyatshengisa ukuthi disability is not inability, and sifunda abanye baboni because some are still in a cocoon. Abanye ama-parents bayenza ukuthi umuntu anale disability bayibona ngathi is useless. Dakumele umvalele ku-cage aphume yabona, but kathesi lawo bayivula bayabona ukuthi abantu bale disability they are doing something great, something that you can't even imagine yourself ukuthi kungenziwa umuntu ungaboniyo khonokho.
Umongameli Mnangagwa unikeza abakhubazekileyo amaplaza amabili, izitanda zezindlu eziyisithupha, imitshina yokusebenzisa ngezandla, inhlanelo kanye namakhuba lokunye. Umbukiso walonyaka okhutshwe phansi kwendikimba ethi Holistic Empowerment of Youth and Children with Disabilities towards the attainment of Vision 2030. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawunde neGwanda ngu-Albert Ncube.
Lokhe sikudaba lwabakhubazekileyo baphinde bakhuthaza abantu ukuthi bachiyane lomkhuba wodlakela ikakhulu kukhetho lesitinjalo abesifazane labatsha akumelanga bahlukuluzwe ngoba inani lamacala asephanyekwe emthethwandaba ngaba lesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka esemaningi kakhulu osokuhle kukhomba ukubana lolu khetho alusoze lube ngolukhululekileyo. Wanastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe, kungakho abakhubazekileyo sebegqugquzela ukuba kube lokuthula ezweni. Umnumzana Tsepang Nare okhubazekileyo usola indlela ukhetho oluqhutshwa ngakhona ezweni.
Ukhetho lolwalonyaka lulama-events athiyeneyo, ama-events lawa ahlukumeza amalungelo oluntu. Sikhangela ukuthi abanye abantu sikhuluma kunje ababerejistile abakho ku-voters roll. Sikhangela njalo lokuthi nomination court yahamba njani. Ukutshintsha kwezabelo kwa-afektha amanye ama-political party okwenza behlule ukufilda ama-candidate. Sikhangele njalo intengo yama-nomination fees i-afekthe kakhulu. Sihlangana abantu abakhubazekileyo labo mama kade belesiso sokuthi bancintise banjene ezihlalweni lapho abanelisa ukuletha utshintsho.
Unkosikazi Constance Banda okhubazekileyo ongumqondisi weZimbabwe Women with Disabilities Development uthi ukhetho lwalo nyaka solukhanya vele ukuthi luzaba nzima.
Ukhetho lwalo nyaka silukhangele sibili, kodwa-ke i-challenge ezikhona njengalo nyaka njengoba kutshintshwe kwatshintshwa abantu bayiswalelale ukukhanya kuyi-challenge enkulu yona le, ikakhulu ebantwini abakhubazekileyo. I-braille kayikho sibili, sizame sazama saphinda sazama nge-braille, kodwa-ke kukhanya ngani asiphumeleli ngoba akunalo yedwa embona ephosilihle kuthini abantu lapha. Esikuzwayo ukuthi i-braille iyadura, i-braille iyadura, kodwa-ke kati okungaduriyo ikuphi, ngani kuyenzeka. Sekuza kuthi i-braille kuyadura kungazabe kusenziwa. Konke kumele kwenziwe ngoba yenye indlela yakuphila yabanye abantu abaphila ngayo.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga olwela amalungelo abakhubazekileyo uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
Okwakathesi si-part of ukhetho, izeki zesini izamile ngamandla onke ukuthi yenze ama-consultations, consult lapha lalapha ukuze siphathisiphethe njengabantu abakhubazekileyo. So overall, especially in urban areas, abantu bayakwazi, though we are still lagging behind in terms of free access to information that is not friendly to people with disabilities. But hi, so far so good.
Unkosazana Messi Furanayi le uthi uyajabula ngoba uyingxenye yokhetho lwalonyaka.
Ya sizizwa siphakathi sibili, hayi bazamile ukusiphatha kahle lathi ukuthi singene. Hayi, inkinga esathi zahlangana lazo nje kwakuyisikhathi, the process was very slow, yikho engathi kwaba nzima nje.
Umphathintambo we-micro small to medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ozangena kukhetho emele ibandla lezanu PF eNkayi North laye ukhuthaza abantu bengapheki kudlakela.
Ngizawukhulisa njani umkhankaso wami, njalo ngizasebenza njani labo, ngizabakhangela njani emehlweni sokudluleloko? Mina ngokwami, I condemn violence to no uncertain terms. It's not necessary and it should never, never be perpetrated.
Imele umsakazo we Studio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umoyi unkosikazi zodwa dawengwa obhubhele eNgilandi kumaviki amabili edluleyo ukhangelelwe ukulethwa ekhaya eZimbabwe ngolesine weviki ezayo ukuze ayebekwa entabazinduna eceleni komkakhe umnumzana Dumiso Dabengwa owayengumkhokheli wezaphu.
Isikhulumi semuli umnumzana Jabulani Dabengwa uchasisa kabanzi.
Kumalungiselelo ethu osokusobala ukubana bayasuka lo mzimba kamama mhla ka 4 July bayefika ebusuku mhla ka 5 eHarare bese kusukwa eHarare ekuseni sokubuya ngapha koBulawayo kuthi ukuthi umsebenzi uzaba khona ngomgcibelo asika kutholisisi ukuthi kuzakwenzelwa ngaphi inkonzo kodwa izabe ikhonapha koBulawayo then enye ekugcini okuyambeki izakwenzelwa entabazinduna.
Kusasa mhlaka 1 Ntulikazi kuzaphathwa inkonzo yesikhumbuzo eNgilandi ebesesuka khona mhlaka 4 Ntulikazi ngolwesibili esiyafika eHarare ngelanga elilandelayo lapho okuzaba lenkonzo esesuka eNyaratso esiya koBulawayo. Kuza kuba lomthandazo njalo enkonzweni African Methodist Episcopal Church iGumtree branch esiyalala ku 39 Diamond Drive eFour Winds emzini wakhe. Kube lenkonzo yokumvalelisa mhla ebekwa uZulu uzakwaziswa ngalapho okuzaphathelwa khona inkonzo andubani ayebekwa entabazinduna. Unkosikazi Dabengwa ubhubhe mhla ka 15 Nhlangula ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane okweminyaka. Umakhumalo wayezelwe ngomnyaka ka 1947 uchiye abantwana abahlanu labazukulu abathathu. Ngimele umsakazo we Studio 7 ikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Elebo Botswana lithi isifiso salo ukuthi libone leZimbabwe liqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo oluzaphumelela. Lelo lizwe lithi njalo ukungaqhubi kuhle komumo womnotho waseZimbabwe kugcina kusinda elebo Botswana ngoba abanengi abadabuka elizweni elingomakhelwane bagcina bebalekela khona ngale. Intatheli izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba.
Khuluma lentatheli izindaba eHabron olesithathu umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe omhlaba uDokotela Lemogang Kwabe uthi uqathekile othele eZimbabwe libambe ukhetho olukhululekileyo. Ukwabe uthi umhlubulo wangezansi kwezwekazi leAfrika kulesiqondiso omele zilandelwe uma uqhutshwa ukhetho ngemfanelo.
Njengelizwe elilombuso wabantu ngabantu, umbono wethu isifiso sethu yikuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo, kumele lube ngoluletha impumela ukuze sithi lukhululekile.
Ukwabe uthi umbiko ozakhitshwa liqula lenhlanganiso Southern Africa Development Community Observer Mission yiwo ozakutsho ukuba ukhetho lukhululekile kumbe hatshi, kodwa ugcizelele ukuthi njengeBotswana bathatha umbuso wabantu ngabantu ngokuqakatheka, ngakho bakhangele okufanayo kwamanye amazwe afana leZimbabwe.
I want to assure you that Botswana takes seriously the issue.
Ngithanda ukuqinisa ukuthi thina njengeBotswana sihambisa phambili umbuso wabantu ngabantu lokuthi ngokube lokhetho olukhululekileyo sifisa okufanayo kuyenzeke eZimbabwe.
Uthi owenzakala eZimbabwe okufana lomumo omnotho ongamanga kahle kuyalimaza eleBotswana.
Because the Zimbabwean people move to Botswana.
Abantu beZimbabwe bayachapha babuye ngapha kugcine kusiba yithi esiba lomthwalo wokubagcina.
umongameli Emmerson Mnangagwa olobudlelwane lomongameli weBotswana umnumzana Mkhwetsi Masisi yena uthembisa ukuthi ukhetho lolunyaka oluzabanjwa umpalakazi luzabe lukhululekile kodwa abamabandla aphikisayo bathi inkundla kayilingani ibandla lezano PF kilo elilawulayo okwenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo olucubungulayezwa umbusazi umnumzana Efihle Lancube uthi kuqondile ukuthi amazwe afanele eBotswana azame ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi izwe laseBotswana nawo wonke amazwe ezwekazi le-Afrika langaphandle kwe-Afrika bancedise iZimbabwe ukuba kuphume ukhetho olukhululekileyo loluzaveza intando yabantu ngendlela ecacileyo kuvimbele ukuqhubeka kombango ophathelene lepolitiki kulungise zono ezenotho ezithi nqazi kulesi simo zichithela abantu ngaphandle abeZimbabwe bayigcina beluhlupho kuzizalwane zalawo mazwe.
Uncube uqhubeke esithi kodwa umelanga kuphele kunkulumo kuphela kumele kube lamanyathela abambekayo uma kukhona abangahambisi ukhetho ngendlela eqondileyo.
Yebo kambe bangakhuluma kodwa kumele bedlule ekukhulumeni bakubeke kucace kahle kuba abantu beZimbabwe kuzo zonke izizalwane zeZimbabwe kuhulumende weZimbabwe kuwo wonke amacembu ezombusazi weZimbabwe ukuthi ongalandeli intandweni ngovimbela ukhetho olukhululekile kasoza luthole usekelo eBotswana eAfrika la kuyo yonke indawo kodwa uzajeziswa ngendlela enkulu kakhulu.
Ukhetho luza ngesikhathi kwaba lokukhala ukuthi ukukhwezwa kwentengo yalabo ababefuna ukuncintisa kwavalela iningi phandle ongabuyisela emuva umbuso wabantu ngabantu ngoba ukhetho selungenwa abalemali kuphela. Abanye njalo bakhala ngokwalo loluhlu lwabantu abazavota besithi amagama abo awakho kumbe asuswa afakwe ezinye indawo lapho abangavoteli khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeseHabron kweleBotswana.
Ngesikhathi senguquko kungacacwi kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Eli olaleleyo ngumsakazo weStudio 7 Air Voice of America esakaza ise Washington DC.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday from 7 to 14. Waza waza Friday.
Uhlelo Waza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers. Sizisiqalo lona eselethule idlalade elitsha leli qembu licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo ubeke ithemba moyo exoxa lo ntungamili inkomo owe Studio 7.
Mina ngizalwa esigabeni seMatopo eBanja, ngihamba nomfowethu uMelusi Dube, yena uphuma eThekwane. Leli lidlalade eligcwele elineseven track album, isihloko salo sithi Ulwandle Olubomvu. Ngonyaka ophelileyo sithe siqala nje sifika nje besikhiphe isingle track, so manje silandelise ngealbum eligcweleyo. I-albhamu eligcweleyo ile ngoma ezingu-7.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ofuna ukusithola thina ngasese sisebenzela eGoli. Iqembu lethu liseGoli, sikhuluma nje sisenza siseGoli, sisebenza siseGoli. Inamba zethu ngezeGoli zikanje +27734089009. Lapha uthola mina uMoxi ngegama lomsebenzi elibizwa uMoxi. Then bese kuthi mina futhi ngeGoli +27734079365. Uthola uMelusi, uzothola uMelusi lapho. Izinamba zeGoli nje mangabe ufuna umculo wethu uyasithinta lapho uyawuthola.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli zizathanda ukuthi bengakhathali, bengaphela amandla ngokusisekela, abasisekele bethenge kithi umculo wethu. Hayi lezi zinto zepirates ukuthi besupporte ipirates. Sinayo indlela eningi yokuthengisa. Thina siyakuthengisela nge-airtime, siyakuthengisela nge-Hollywood voucher, kuya ukuthi kuphi nje, noma even nasekhaya eZimbabwe i-same thing, e-South Africa i-same thing, noma useBotswana i-same thing.
Ngilethemba liukholisile umculo wabafana laba abe The Foundation Brothers. Ku live talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu lokudinga amakansela, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli oluqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Abangathandaki ukuthi bangene kulolu hlelo lilakho ukuba ukusithinta ku 202 Oh, inamba zocinga sasiboni kodwa ke lilako lilalo ithuba lokuthi lingene kulolu hlelo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.